Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera ndira 16, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo huru ye ZANPF kumasvingo va Ronald Ndava vashaya nechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere cheCOVID-19 icho chiri kuuraya vanhu vakawanda chinogona kuramba chichinetsa munyika kana vanhu vose vakasabatana mukudzivirira kupararira kwacho. Asi vakawanda vanoti vari kuzviisa panjodzi yekubatwa nechirwere cheCOVID-19 sezvo vanenge vachitsvagira mhuri dzavo cheuviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mumiriri weChiredzi Central mudare reNational Assembly uye vari mutauriri weZANPF mudunhu remasvingo vaRonald Ndava vashaya nechirwere cheCOVID-19. Kushaya kwavandava kwaitika panguva iyo dzimwe nhengo dzeZANPF dzinoti vatapiwa matangaidze vekuMidlands pamwe nasachigaruva vechidiki mudunhu remashonaland central vaFrenado Ruizhu vashayawo nechirwere ichi. Izvi zvinoitika misodzi ichiri pamatama vanhu vachichema kushaya nezuro kwegurugota reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba pamwe nenhengo yeZANPF Central Committee vaMorton Malianga. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Vandava vakashaika manheru apfuura muchipatara cheChiredzi General Hospital. Mutauriri wemhuri yavandava vaStephen Goto vaudza Studio 7 kuti vandava vakashaya mushure mekunge vabatwa nechirwere cheCOVID-19.
Ndingati kushaika kwaita mukoma wangu vakurwara kwenguva yakareba vakaenda kuchipatara nemusi weFriday. Vaenda kuchipatara nemusi weFriday and then he tested positive for the virus and then vabva vaita self-quarantine yavo vachionekwa nana chiremba. Then pazvakange zvava kuimba zvakanyanya ndopa vakatozotorwa kuti vaende vanoisiwa paoxygeni nekuti kufema ndokwanga kwava kunyira kuvashupa. Saka totombofunga kuti vamwe zvava kuita nani ndokotongonzwa kuti vakundikana vari paoxygeni kudaro.
Mutevedzeri wegurukota revashandi munyika uye vari seneta kwaGutu Valabu Momatuke vati bato ravo pamwe chete nenyika yarasikirwa negamba raida budiriro.
Tinoda kuzivisa mhuri yemasvingo nenyika yese kuti tarasikirwa naComrade Ndava. Comrade Ndava munhu akashandira musangano wedu weZANPF kwenguva yakati kuti akashanda nemaexecutive akasiyana-siyana akaita memba yeparliament kuChiredzi. Nhasi unouyu watisiya nenyaya dzedenda riri kungotenderera reCOVID.
Tovati vachazivisa munguva inotevera kuti vandava vachavigwa riini. Mutauriri wekomiti yeCOVID-19 mumasvingo vaRogers Irimai vati nekuwanda kuri kuita chirwere ichi vanhu vanokurudzirwa kugara mudzimba vachitevedzera mitemo yelockdown level 4.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kuti vasabude panze vachingofamba-famba. Tiri kuramba tichingoendera mberi nekukurudzira kuti palockdown iyoyi yakaiswa nehurumende titeedzere zviga zvakaiswa izvozvo. Nyaya yekufamba famba inotiita kuti tikaparadzire chirwere ichi. Tirikuona kuti vanhu vakawanda vari kufa, vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi. Ngatiedzei kurwa tiri pamwe chete. Saka tinoti isu pane zvakatarwa nehurume, ngatipfeke mamasiki patinobuda kunze, ngati maintain social distancing, ngatizamei nepatinogona kugeza maoko nguva nenguva tichishandisa mvura nesipo kana kuti masanitizers.
Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vaudza vatori venhau kuti bato ravo richazivisa munguva inotevera kuti vaive gurukota redunhu reManicaland amai Ellen Gwarazimba pamwe nenhengo yavo yeCentral Committee vaMorton Maliyanga avo vakashaya nezuro vachaviga rini uye kupi. Vamatangaidze avo vaimbova mumiririri weZANU-PF mudunhu reShirugwi North muNational Assembly vanonzi vakashaya nezuro manheru nechirwere cheCovid-19. Vamatangaidze avo vakambove mutevedzeri wegurukota rezvevashandi vakadzingwa basa muchiro mekubviswa nechisimba nemauto kwevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Mashoko atiri kutambira anotiwo mudzimai wevaimbova gurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yeutongi vaMugabe vaSylvester Nguni vashayawo nhasi nedenda reCovid-19. Vanguni avakafirwa nevamai vavo nechirwere ichi apo chakapinda munyika gore rapera vati mudzimai wavo azorodzwa asi vanga vakabatikana kuti vataure zvakawanda. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Dini Godfrey Mutimba.
Chirwere cheCovid-19 chakauraya vanhu makumi matatu nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 666. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu mazana manomwe nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 741 vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pavanhu zviuru makumi maviri nezvitanhatu nezana nevapfumbamwe kana kuti 26,109. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru gumi nezvishanu nemazana mana negumi nevana kana kuti 15,414, zvichitevera kupora kwevanhu mazana manomwe nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara neCovid-19 muZimbabwe yose vava zviuru gumi nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 10,029. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Izvi zvinobuda nguva dzose Studio 7 isisiri kutefenyura. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti Zimbabwe inofanirwa kusimbaradza nyaya yekuvhenekwa kwemunhu wese chirwere ichi, uye dziri kukurudzira munhu wese kuti agare akapfeka mamask nekuti chirwere ichi chiri kuuraya zvechokwadi. Chiremba vanoshandira mudunhu reNorth Carolina kuno kuAmerica, Dr. Simbi Soranga, vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti zvipatara zvemunyika zvine zvikwanisiro zvose zvinodiwa pakurapa munhu anenge aine COVID-19.
Ndinoona kunge idambudziko reCovid-19 richaramba richipararira unless munhu wese muZimbabwe abatana kuti tione kuti tingaita kuti spread isaramba ichienderera mberi kana kupararira, kuti tidzivirire kupararira kwechirwere. Saka kana zvikasaitwa izvozvo, tinotoramba tichiona ndufu dzakawanda sezvatiri kungonzwa nekuona.
Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu vakafa vaiva makumi matatu. Pane zvingaitwe here nehurumende mukudzivirira kufa kwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi?
Zvandingataura in terms of hurumende, pane a lot of measures dzinofanira kunge dziri kuitwa kuti vadzivirire kushaya kwevanhu. Obviously kana vanenge varwara vanofanira kukurumidza kuwana machiremba nekuwana rubatsiro. Saka chandinoona from my reports atiri kunzwa, zvipatara zviri kuzara, uye machiremba nemanesa haana mapersonal protective equipment aya anodiwa. Saka what I would suggest ndezvekuti mafield hospitals aya anovakwa and to make sure kuti machiremba nemanesa awana personal protective equipment yakakwana, and obviously zvipatara zvavo zvinofanira kunge zvine mishonga yakaita semadexamethasone, masteroids aya ari kubatsira, neoxygen chaiyo. Saka ndo zvimwe zvandingakurudzira, and obviously testing. Testing, handifungi kuti manumbers ari kutestwa anything comparable to what we should be doing, so that we know kuti vane chirwere ndevapi, vasina ndevapi, so that we can then be able to do contact tracing, things like that.
Iwo manamba kana kuti wandu huri kuburitswa nehurumende pazuva rega rega rekuti vanhu vakadai vafane COVID-19 kana kuti vanhu vakadai vabatwa necovid-19 sachiremba anoziva zviri kuitika pasi rose muri kugutsikana here nemanhamba ari kuburitswa nehurumende aya?
Mr. Choto, my numbers are too corner, they are sad. You know, anybody dying is a huge loss. But it's a huge loss. But I think my numbers are utter when I remember they are probably 20 times lower than the actual numbers. Those mgatara my reports, I do corner every day, my WhatsApp group, my tier, my gasiana, siana, vanhu vari kufa like kuita kungembeva in those groups, vanhu vari kubatana maoko nekudini. Saka manumbers ari kupuwa nehurumende, I think they are an understatement of the actual extent of the problem, and that comes from the fact that hatisi kutesta enough. My reported numbers are much lower than the actual numbers.
Tiri kuonawo kuti kuno kuAmerica denda recovid-19 iri ravhiringawo nyika iyi zvakanyanya. Ndezvipi zvamuri kusangana nazvo zvamungakurudzira kuti zvinge zvichiitwa mukurwisa denda iri muZimbabwe?
Chandingakurudzira choto ndechekuti we must have yatingati a comprehensive plan. Comprehensive plan yokualiviata COVID-19 inoinvolva hurumende, mamwe mastakeholders, macitizens. In terms of hurumende, mafana omeka shuwa kuti machiremba nemanesi zane equipment yakakwana. Like muno muAmerica now, that's not a problem we are facing. We face that problem nana March, April, chiwere chichiri kutanga. But right now, machiremba nemanesi tirikuwa na maface mask, ma gowns, ma shields, ma N95. My sanitizers, things like that are necessary, that are very basic.
Mashoko enyu yekupedzisira Dr. Ranga kuvateereri vakateerera panguva ino.
Thank you, Mr. Choto. Chandingakurudzira maZimbabweans ndechekuti this is a big problem for every Zimbabwean. Chandingakurudzira ndechekuti isusu patiri as my citizen, ngatipfekei ma face mask, ngatiitei social distancing, ngatiavoidei ma gatherings asiri absolutely necessary. It's an issue which affects every Zimbabwean. So we need to work together to make sure we contain this, otherwise tinoparara.
Avo vanga vari Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare vari kuNorth Carolina. Chirwere cheCOVID-19 chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni maviri pasi rose, sekutaura kwechikoro chikuru cheJohns Hopkins University. America ndiyo iri pamusoro ine vanhu vanosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vafa nechirwere ichi, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamiriyoni makumi maviri nematatu kana kuti vadarika 23 million. Bazi rematikiti va muAmerica reFederal Bureau of Investigation kana kuti FBI riri kuyambira veruzhinji kuti vanhu vagare vakangwarira kuzvichengetedza, sezvo paine hurongwa hwekuratidzira huri kurongwa nevanhu vachange vaine zvombo mumaguta makuru ematunhu ose ari muAmerica. Izvi zvinonzi zviri kuda kuitwa vakasarudzwa kuva mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vasati vatoreswa mhiko yekuti vatungamire nyika nemusi wechitatu. FBI yakatumira vachengetedzi vemitemo mumaguta ose makuru ematunhu, uye iri kutevera nhare mbozha pamadande mutande ichiedza kuona kuti ndivanani vari kukurudzira kuratidzira kune zvombo mukati. Kusvika pari zvino FBI iri kuferefeta vanhu mazana maviri nemakumi manomwe avo vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga yakaitika paCapitol Hill. FBI inoti yasunga vanhu zana kubva pavatsigiri vemutungamiriri wenyika vaDonald Trump, avo vakaedza kupamba pamwe nekukonzeresa mhirizhonga yakaitika pamuzinda weCongress yeAmerica mazuva 10 apfuura. Mauto ebazi reNational Guard anosvika zviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti 25,000. Pamwe nezviuru nezviuru zvevachengetedzi vemutemo vazere muguta guru raAmerica reWashington DC. Mutevedzeri womutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kuudza vanhu vemuAmerica kuti kugadzwa kwavaBiden kuchaitwa zvakanaka uye murunyararo. VaTrump vakazivisa kare kuti vachange vasiri paurongwa hwekutoreswa vaBiden mhiko. Rizvino, dare rekongresi rine hurongwa hwekuumba commission inomirira mativi ose kuitira kuti iongorore mirizhonga yakaitika pa Capitol Hill musi wa 6 Ndira. Ndasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. India yatanga nhasi kubaya vanhu vayo nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vanoshanda nevarwere muzvipatara pamwe nevashandi mumapazi ane vanhu vanogara vakasangana neveruzhinji nguva dzose ndivo vachatanga kubayiwa nhomba iyi. Urongwa uhu hwaziviswa nemutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi. Sangano rinoona nezvesarudzo muUganda razivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni ndivo vakakunda musarudzo izvo zviri kurambwa kutambirwa navaBob Wine avo vanga vachikwikwidza vachivapikisa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe chiremba vari muno muAmerica vachitaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita mukuedza kurwisa denda reCOVID-19. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vari kupi nemabasa avari kuita.
Ndinonzi Matifadza Gershatwayo and ndinogara ku St. Louis, Missouri.
Tinoona pari zvino muri kushanda pachirongwa cheCOVID-19. Zvii zvamuri kuita pari zvino?
Ndiri chiremba chinospecializa in infectious diseases. Saizvozvo ndinoona vanhu vane COVID-19 muchipatara ndichivapa ruzivo.
Zvii zvamuri kuona pari zvino takatarisa mamiriro akaita zvinhu muAmerica panyaya yechirwere ichi?
Tiri kuona kuti macases eCOVID-19 akawandisisa. Hatina mamedications akakwana anobatsira uyezve hatisati tapa vanhu vose vaccine inobatsira kuti vanhu vasawane iyo COVID-19. Tiri kuonawo kuti vanhu vazhinji havasida kutora vaccine yacho nokuti vanotya kuti pamwe inogona kuvapa COVID-19 yacho, asi hazvisirizvo.
Mungatsanangura here kuti zvakakosha sei kuti vanhu vawanikwe vachitora nhomba kana kuti vaccination iyoyi yeCOVID-19?
Zvakakosha. COVID-19 manumbers acho awandisa. Pasina medications akawanda kubatsira, vaccination yacho ndiyo yega yatinayo inogona kutibatsira kuti vanhu vasaiwane. Vanhu vanofanirwa kushandisa mamaski nokusara mumba vasingaende kumaparties kana vachiona vamwe vanhu, asi vaccine ndiyo ichabatsira kuti tizodzokera kumamiririzo anga akaita zvino.
Imi chii chakaita kuti mufunge kuti muite basa iro rechiremba semudzimai?
Ndakaenda kuchikoro kuHarare, Gateway Primary, ndaenda kuArondale. Mazuva iwawo ndandisingaone vanhu vazhinji vakadzi vanga vachistudha masciences and baba vangu vairwara at the time. Saka ndandichida kuti ndikwanisewo kubatsira vanhu vakafanana sababa vangu vakazofa necancer. Ndizvo zvakaita kuti ndiite chiremba. Asi ndakazoona kuti HIV yakatanga kuonekwa munyika yedu and ndandichida kubatsira nokuona kuti vanhu vane HIV vawane batsiro nemamedications angabatsire kuti vararame upenyu hwakanaka.
Todzokera imo muno muAmerica, tinoona pari zvino muri kugara paboard remunzvimbo iyoyo yamunogara. Zviri kufamba sei?
Zviri kufamba. Ndinofunga kuti tinofanira kuona vakadzi vane basa rangu rechiremba and kuti tiwane vanhu vanoziva nezveCOVID-19. Saka kuti ndive paboard iyi zvichabatsira kuti vanhu vanasoona kuti zvii zvatinofanira kuita kuti tibatsire.
Tombodzokera kune mabatirwo anoita madzimai echitema imo muno uyezve verudzi rechiLatina takaona muchimbotaura pamhepfenyuro yeCNN kuti munoona kunge havasi kunyatsobatwa zvakanaka nyanya panyaya iyo yedenda recovid-19 muri kuzviona sei
ndizvozvo vanhu vatema muno mune vanhu vari maLatin X ndivo vari kurwara kupfuura vamwe ndivo vari kufa kupfuura vamwe tinoona kuti pane history yenyaya yerusaro raganda saka kuda kuona government yekuno kuti ibvume kuti hazviite and iwane mapolicies yokuchinja affordable health.
Munoona izvi zvichizokwanisika here tichiona kuti paakuuya hurumende itsva yava Biden?
Pakuona kwangu iye Biden dai asina kuhwina pasina vanhu vatema nevanhu veLatinx akabvuma ega kuti ndizvozvo iye akati achaona kuti racial equity ichaiswa pamusorosoro uye zvaakaapointa vanhu vazhinji vanenge vachitarisa mapolicies iwavo saka ndinofunga kuti zvichafamba zvakanaka.
Pane vamwe vakateererawo vangave madzimai kana vechidiki vangati ndingagonawo here kuita chiremba, chii chamungavataurire?
Ndinoona kuti zvinogoneka kana munhu ane chido uyezve rudzidzo randakapiwa kuZimbabwe ndiro rakandiisa pano.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mabhulesi Sanganya uye ndiri muWashington.
Tochipinda muchirongwa tinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Kamuchirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematano ari kutorwa nekanzuro yechitungwiza mukudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Taita rombo rakanaka rekubata vakafanobata chigaro chamabharani wekanzuru kana kuti acting town clerk Dr. Tonderai Kasu kuti tinzwe zvavari kuita muurongwa wekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Tatanga nekubvunza Dr. Kasu kuti matanho api avari kutora.
Isusu sechitungwiza municipality tagara tiri kuita maprograms edu eadvocacy and awareness in the community. Tine health promotion unit edu iri very active, of which from point of view public health tanga tichiinforce mabylaws edu, even in terms of enforcement maregulations ecovid pane basa rata tichiita futi. And then chimwe chandingade kutaura futi ndechekuti chimwe chinhu chiri kuuya is very soon panenge pachiitwa testing COVID pama roadblocks. I think that one is a directive or an instruction yakabva from the Honorable Vice President, our Minister of Health, Comrade Chiwenga. Vakatipa guidance yekuti going forward tinofanira kunge takutesta vanhu COVID pama roadblocks, kuti vakamiswa pa roadblock unotanga watorwa temperature and then temperature yakaonekwa yakakwira obva watotestwa COVID, wakabatwa COVID ipapo obva watobatsirwa ipapo. Saka iyo program iyoyoyi we are going to be rolling it out over the next few days and weeks. We'll be working together with our counterparts in the police and it's going to be a nationwide program. And kuno kuchitungwisa as well, we've already started working on that one. We're going to be implementing it.
Tiri kuonawo kuti veruzhinji vari kuchema kuti mari dzinochajwa kana kubhadhariswa kunotestwa COVID dzinoita kumadhora $65 kana $65 yemari yekuAmerica imari dzakawanda. Sekanzuru, muri kupawo here kuvhenekwa kweCOVID-19 pachena?
Zvandingataura iye zvinezvi ndezvekuti kumakliniks edu ese muchitungwisa tanga tichitesta vanhu COVID mahara pasina mari yaunopisa. Unongoenda kukliniki and then wongobatsirwa wotestwa usina mari yawabvisa. Unotorwa sample and then kana maresults ako aita usually anotora 2 or 3 days kuti abude, and then kana maresults abuda unototumirwa text message yekuti maresults ako abuda, tiuya uudzwe maresults kuti akamira sei. Saka isusu tachiita free COVID testing mumacity council clinics ABS. Kungoti chete munongozivawo tine shortage yemaresources, hatina mari yakanyatsokwana. Saka tachipa priority kune vanhu wekuti masuspected cases kana kuti macontact sema confirmed cases zone wangwachi watatishika priority. Because umo muna nungu na ungoda kuteswa assassinate reason. And it is, saka iwo wasiri ma suspected cases and wasiri ma contact sema confirmed cases. Ziri nani kanaone mari yacho wendo no test kwa wako private. Ku private ndo kurukuchas kwa mari za mubu tawarezi zuidi wakaenda ku private sector yi mari yako cheti. Saka wangwese kanaone mari yacho nga waenda wako private. Isusu because tinema limited resources tatishida kufokasa waningwari ma suspected cases. Nema contact sema confirmed cases. But otherwise muma city council clinics edu ese kuchitubisa. Tugu offer COVID testing for free muna anu yachi test kwa COVID mahara pasina mari yapi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Kasu nekuwa na nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kune vakafano bata chigaro chamabharani wekanzuru yechitungwiza kana kuti acting town clerk Dr. Tonderai Kasu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti idano redu tese kuti tinge tichidzivirira kupararira kweutachiwana hunokonzera COVID-19. Morara zvakanaka vateereri.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nhengo huru yeZANU-PF kumasvingo vaRonald Ndava vashaya nechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere cheCOVID-19 icho chiri kuuraya vanhu vakawanda chinogona kuramba chichinetsa munyika kana vanhu vose vakasabatana mukudzivirira kupararira kwacho. Asi vanhu vakawanda vanoti vari kuzviisa panjodzi yekubatwa nechirwere cheCOVID-19 sezvo vanenge vachitsvagira mhuri dzavo cheuviri. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Garai makapfeka mamask nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuti agare akachena.
Soku isika atisenda baku VOA Njebele.